Welcome, Zimbabwe, to The Connection, your platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, April the 17th, 2018. I'm your host, Ntungamile Nkomo. Tonight, we are focusing on Independence Day. It's the 18th of April tomorrow. Remember, a day Zimbabwe secured her liberation from the vagaries of colonial domination. That's not the only headline, though. It's also the first time that we are marking independence without Mr. Robert Mugabe as President of the Republic. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. As you'd know by now, we are also streaming live on our three websites, www.voaindebele.com, voashona.com, as well as voazimbabwe.com. Once again, welcome. I'm Ntungamile Nkomo. Zimbabwe is marking its 38 years of independence from colonial Britain tomorrow with festivities set for the National Sports Stadium in Harare, where Mr. Emmerson Mnangagwa will deliver his inaugural independence speech as President of the Republic. He took over power from Robert Mugabe following a military coup last year, and historically, this is the first time in Zimbabwe's history that we are celebrating independence with Mr. Mugabe as an ordinary member of the public. Pretty historic. Since then, a new narrative has emerged from the Mnangagwa government. Zimbabwe is open for business and is on a new trajectory, they say. But critics disagree. They say Zimbabwe is still on the same path as it was during the Mugabe era. They cite the skyrocketing prices, like today we are hearing the price of bread has gone up, and that's not the only thing. Prices of basic commodities are going up. But the government is promising stability, and they are saying that the upcoming election will give them a full mandate to take charge of the country. Remember, Mr. Mnangagwa has been running around, going to different parts of the world, appealing for investors, by his own admission, those countries and business executives have been telling him to, you know, they are waiting to see how the coming election is going to play out. So we will see where Zimbabwe will be headed after this election. Pretty exciting times. Indeed, but the bottom line today, the basic, very important question that we are asking you as the youth is, where are you today, 38 years after independence? Is there anything to show for our independence? Some say yes, some say no, and we have guests to discuss this very interesting topic with us. Guest number one, we have Denford Ngaziwore. He's an MDCT youth. He's in Harare. Comrade Ngaziwore, good evening and welcome.
Thank you, Ngomal.
We also have on the other line, all the way from Plumtree, Dingomuzi Puti. He's a ZANU PF youth, and I have to disclose, Dingomuzi Puti is my friend. I tried long ago to dissuade him from joining ZANU PF, but I failed because he's a man of his own conviction, and we still remain friends. We went together at high school, Tekwane High School. We were together same classes, Form 5, Form 6, A level. And he has a Russian name. He's called, if I remember, Vissarionovich Deputy, whatever that means. Mr. Deputy, good evening and welcome.
Good morning, Dugamid.
Gentlemen, I'm happy to have you on board. Let's start with you, Puti. It's Independence tomorrow, 38 years down the line. What's your take as a youth? Do you have anything to show for it?
First of all, I would love to thank you for this opportunity. Then I would like to categorically state how we get involved as youth and what this means to us, being independent and at 38. To the youth of Zimbabwe, it is an important moment in that it is the first independence celebrations that are going to take place with the youth of Zimbabwe in a political environment that is different in terms of leadership renewal. Be it people as ZANU-PF or MDC or Sihlahla Party or Ntobeke Party, but what there is that there is transformation, there has been transformation from what has been since 1980 to today. This is an attempt to try and resonate with the current affairs. But also generally, it means a lot to call ourselves independent because we are counting or remembering the selfless dedication that was shown by children of Zimbabwe in terms of wanting to liberate black majority from colonial yoke. Which liberation comes with virtues such as empowerment economically and in other facets. So, this is what I will say.
Thank you there, Puti. And if you could do us a favor by turning down the volume of your radio, we are getting some feedback. Meanwhile, Mr. Ngaziwore, welcome, and 38 years down the line, what does tomorrow mean to you?
Thank you very much. As a young person based in Harare, I view this 38 years of independence as a mockery to the young people of Zimbabwe, mainly those who were born from 1980 up to that. Those youth or those people who were born from 1980 up to date, they never enjoyed the so-called the real life where our forefathers used to enjoy, where our forefathers used to send their children to school. So this is a very sad development as a young person. On top of that, I also hear that this is a kind of guy saying we have a leadership renewal. So I don't believe it's very wise for us to celebrate the leadership renewal which came out of coup. So people in 2018 voted. Besides President Tsvangirai, who believes we were rigged, the election was rigged. But at least Robert Mugabe was declared the winner. So for us, after 38 years, to celebrate a coup government. As a transformation, I believe it will work out to the young people. The young people for these days, they should be happy to have a free and fair election. They should be happy to have a free environment. So I believe currently, I think the first step for us as young people is to condemn that this 30 years of independence, which we are celebrating tomorrow, is something which we never expected to have a coup president presiding over a 38 years misrule. So what is happening, going to happen tomorrow is something which is going to be done by an illegitimate president, whom we view while he's been in the government for 38 years, whom we view has been inspired for ZANU-PF, but he came through a dead door. So for me, I think there's nothing to celebrate.
Nansi ndaba phuthu ungazore uthi akulalutho lokuthakazelela lapha ngoba okwakuqala okumqoka njalo silo hulumende ongene ngemva kokuhluthunwa kwentambo libutho.
I would like to say that us as ZANU-PF people and as patriots will never be threatened by mere shadows, where we have a bunch of charlatans who never take anything for right. They have an inherent culture of opposing for the sake of opposing. And we know that they've been brainwashed for decades through generations using National Endowment for Democracy and Westminster Foundation dirty monies for purposes of regime change. And for that one, I will not dwell much into such by way of arguments. Even a child can witness to the fact that Zineng is intelligent and ukhulumende lo kusukusela siqala sithola izibuse socially, economically, and in other facets, lokuguqulwa kwemithetho lani. Ongakuboniyo ngumuntu nje odla ngalokho kokutshona ephikisa abantu bethona bephakathi kwamahotela adurayo besayinele okungama-petikeshi okokunikwa ngama-NGOs ukuthi baphile bahlale be-oppose uhulumende. Engikwaziyo mina yikuthi yiziwula kuphela those that don't value important dates of their state calendar. Kodwa abantu abazi imbali yabo, be it any country, no matter how poor, bayakwazi ukuthi kulelanga elinje. Those Americans today that people make eulogies of celebrate amalanga abo afana lama independence abo of the 1770 something, lamalanga okuthakazelela u-Abraham Lincoln. And I want to correct the misguided element by way of a point raised by my colleague there that there is something called an illegitimate government. On the 18th of November, I am one of the people who went to Robert Mugabe Square and also Zimbabwe grounds to march against, to march in solidarity with what was taking place. The project Operation Restore Legacy. And everyone from all political divides, across churches, denominations, everyone, colors, Indians, people were celebrating together. I want to believe that my colleague was also one of those people. The issue was not anything other than to say, Mugabe kahambe. Now say hambile. ZANU-PF, by way of its central committee, the highest decision-making body, on the 19th, bahlala phansi bamkhipha from being the first secretary of the party and babiza ucomrade Edi Mnangagwa to come and take over, which is a legal procedure by way of our constitution. Kwasuka khonapho kwalandela iprocess of impeachment on the 21st of November, which when it was on isiphumelela laphana, we saw Robert Mugabe resigning on his own. And legally, was it supposed to be an election there and there? Or that party which had the president also swe yiyo a provider umuntu okumele athathe over yikho ke sahamba sakwenza an extraordinary congress samgcoba uba kumnangakho. Whatever legitimacy that they are talking about, that's a piece of sublime mysticism and nuisance.
Aha, ndinoziva vangazore kuti munoda kupinda ipapo asi batai makadaro nibotora mutereri. Tine va mutero parunare. Va mutero makadi.
Tiripo makadi iwo.
Aiwa tiripo edu. Matibata muri kupi?
Tiri ku Namibia.
Wakamira sei?
Ku Namibia kuri nani zvako. Kuri nani zvako. Asi hakuzofanira nekumusha.
Indawo. Kwakasiyana papi?
kushandira kunyika isiri yako unongoona bedzi kungoti ushandi une mfaro hongu mari nenge uchipiwa uchitenga zvaunoda but kungoshandira kunzvimbo isiri yako unongova kuti hakuzi kwangu hongu hakunyanyi hako kuipa sekune dzimwe nyika kuti unobatwa neseri kworuoko asi mapockets ekurafugwa unobata zvakaipa unoaona haiendi there saka unenge uchingodemba kuti dei nyika yangu yanaka tashandirawo kunyika kwedu tichishanda tichaona zvinotibetsera tiri kumusha ndo zvinongodiwa nemunhu wese
aha saka hanzi nemutungamiri wenyika vamunangagwa Zimbabwe is open for business uyezve vakaburitsa mashoko avo nezuva reindependence iro riine zuro vachiti mwana wese wezimbabwe anofanirwa kucherechedza zuva iri nekuti izuva rakakosha zvikuru munhoroondo yezimbabwe vari kuti nyika iri kufambira mberi uye iri kufamba negwara rebudiriro muri kuzvionawo seizvi
chekutanga ndinourira navo pavanotaura vachiti ivo zuva reindependence izuva guru izuva rakanaka ichocho ichokwadi izuva rakanaka zimbabwe yakanga yakapambwa nevapambe pfumi tinobvumirana kuti madzibaba edu madzikoma edu vana mai edu vana sisi vedu vakaenda kumusango vakanorwa hondo yekusunungura nyika kubva kuvapambevu tikaihwina nyika yedu 1980 iyoyo history iyoyo haidzimiki inoramba iripo ukaona munhu anoramba kuti nyika yakanga yakapambiwa uyezve ikasunungurwa nevana vevhu vakaenda musango vakanogura nyika ukaona munhu anopokana naizvozvo handizi kuti ungamutsanangurire sei saka zuva iroro reindependence izuva rakakosha ratisingafaniri kukanganwa izuva rofanira kuti rirangarirwe nesu tigorisiyira vana vedu vachirirangarira kusvika nekusingaperi tinofanira kurifarira asi tichifarira zuva reindependence tinorifarira uku tichichema zvakare tichichema kuti zvakagwigwa nababa vedu nanasi vedu hazvisati zvazadzikiswa hazvina kuzadzikiswa tangosara nezita rekuti tine independence asi mufaro wave mushoma mukati menyika vanhu mabasa hamuna vanhu vari kutambura ukapinda mumastreet ndaive kumusha mwedzi wapera mastreet ekuzimbabwe nemastreet ekunze kwenyika akatosiyana zvachese akasiyana zvachese mastreet ekunze kwenyika ekuri dzimwe nyika akachena vanhu hakuna munhu anonetsa mumastreet achitengesatengesa asi muzimbabwe hamufambiki nekuda kuti vanhu vari kutambura makambani akavhara vamunangagwa vari kuti nyika iri kufamba zvakanaka hatisataona kunaka kwenyika so far tiri kungonzwa mashoko avanotaura nemuromo nokuti tiringona kutambura mari hakuna mumabhengi vanhu vanongotambura magraduate akapedza chikoro havawani mabasa saka nyika yakanaka papi payakanaka vari kungopromisa vachingopromisa asi havasi kuzadzisa zvavari kupromisa zvacho kuti vanhu vafare vanhu ngavafare asi so far vanhu havasi kufara dei kuchinzi mashoko avanotaura anoenderana nemabasa vamunangagwa ndingade kutiurira nawo but inovanza kuti inini hurumende yavo yavamunangagwa chaizvo chaizvo haisi pakugadzira kutambura kwevanhu zvakasiyiwa mugabe zviri takati pamwe zvavabvisa mugabe zvinhu zvichachinja hazvina kutombochinja zviri kutongoita wese
tarisirohurumende
itsva pamaelection anouya zvidaiyi vachamisa vakapinda vakahwina tikavavhotera chionesa ndechekuti tovanza kuti kuna vamwe vanhu vari kudhauta vachamisa ruzhinji kwezimbabwe gwavimba navachamisa tavavhotera vapinda pachigaro ndo vangatochinje upenyu hwevanhu vodzosa zvakagwigwa nemadzibaba edu kuti vanhu tifare tigare munyika medu tichifara iye zvino tiri kunzwika ingatidzoe
kumuaiwa tino mukoma mutero regai timboisiya ipapo timbotora vamwe vatereri vakawanda asi tinotenda nepfungwa dzenyu mudzoke mangwana muchirongwa Before I go to our next caller, ndimbodzo kwamuri mukoma Danford, ndinozva kuti manga muchida kupindura zvataurwa nadimwe muzi. Pinda henyu ipapo. Hanzi basa renyu seopposition kungoshoropodza zvese zvinenge zvaitwa nehurumende yeZANU-PF.
Yeah, totenda. Asi chekutanga ndoda kutaura, ndoda kutenda vamutero vekuNamibia nekutsigirwa NDC. Mashoko angu navamutero ndokuti hamizi mega, nyika yose iri kuona chiedza, nyika yose iri kuona vachamisa semunhu akanunura vana veZimbabwe. So I want to thank you very much. But ishi yavakomana vezanu ava tinoshamisa nechekuti izvo isusu NDC hatingoopozi for sake of opposing. Chekutanga, hurumende iyoyi yavamunangagwa kana tichiti yakapinda zvisi pamutemo, hatisi kutaura nyaya yekuti yekurizana kwamugabe, tiri kutaura nyaya yeprocess yakazolida kuti vamugabe varizaine. Chekutanga nechekuti musi wekutanga takaona masoja paTV, hazvina kumboitika izvozvo. Chechipiri, tingawana masoja mumugwagwa, hazvina kumboitika. So izvozvo zvakaligerwa mugabe varizaine, but kurizana kwavo nekuzopinda kwamunangagwa kungangwe kuti pamutemo. So ndiri kuti inini zvisinei, ivo vamunangagwa pavapinda vane zvakawanda chose palong speech yavakaita kunational sports vachipromisa vana veZimbabwe. And kupromisa hakusi kwekutanga. Vamunangagwa ndiye munhu anga ari mukabhineti yavamugabe from 1980 svika pari paakapinda aita president. So pawaipromisa, it was an extension yemapromisi emabasa akaposwa neZANU-PF 2013. Yangova extension ye football o yakaposwa neZANU-PF 1980. So ndiri kuti isusu kata kukritisaiza, haisi kukritisaiza, but issue yenenge yatakwa neZANU-PF because people want to follow us in my manifesto. ZANU-PF ni zvakapromisa, paedian zvakapromisa. So ndiri kuti pati kutarisa nyaya yeZANU-PF kutarisa mainly currently nhasi chaiye maona mapepa asi ari kutaura kuti the whole deputy minister anorova mushandi wake nenyaya yekuda allowance. Manesi vari kustrika, madokita ari kustrika. Saka paari iye the deputy minister who is supposed to oversee manesi nemadokita asi orova mushandi wehurumende ari pasi pake achidimanda allowance yake in more than $900. Iye dokita achitambira less than $400. So ndiri kuti kana that selfish government or selfish minister achiita izvozvo, kana totaura hakusi kukritisaiza for sake of criticizing, but mafacts ari paground ane vana veZimbabwe. Imwe ishu zvakare inofanira kuziva ndeyekuti patiri kutarisa nyaya yezviri kuitika muZimbabwe, tine zvakawanda chose zvatinotarisira kubva kuhurumende, but hurumende haifaniri kuita izviiti vanhu vangataura zvinonziva vamhosva. Pari zvinezvi tine maissues anechekuita nemavoter slip ekuti ari kudimandwa everywhere, but even achidimandwa hapingai tataura zvinonziva vamhosva otakritisaiza. VaED pavakapinda vakapromisa free and fair election, but free and fair election yavo provaiiri pamuromo, but izvozvo state hazvitarisi kuti vatanisa vaende kustate house, because nokutarira nyika yose iri kudaira, nyika yose every corner vari kuona ngwe yavashanduko, nyika yose even weekend yanota zvitingi nekunyanga. Zviri rokuti vanhu vekutaura kunoku vatori redi kuona president vatanisa vakavamirira. So ndiri kuti that moment yekuti izvo vakapromisa free and fair election, so haisi kutarisa kuti vana veZimbabwe vaite determination yekuona furi Zimbabwe. So pati kutaura isi tiri kuti kutanga very soon marari MDC vaimbotaura kuti ama MDC kubvasa, but for the last week patakaenda kumareserva vabva vanyarara. They know this is a genuine call iri kubva kuvana veZimbabwe kuti they need change. So izvezvi those people from ZANU-PF vakateerera vese, they should expect serious busing 2018 elections in all politicians. Munhu wese ari kuuya atauya achivhotera basa, atauya achivhotera kupedza nzara, atauya achivhota kuti mwana vakaita zvakanaka, atauya achivhota kuti ndiwane pensheni yangu yakaenda nagono. So ndiri kuti all those issues maishi ari redi kuti sorove yaya Zimbabwe.
Aha, thank you there. Siyabonga mukoma Danford aqhubeka ubambile ecingweni. Puti, ndimboya kwaurisha mari yangu. Nyaya yehondo yechimurenga yakanga yakanangana nenyaya zvikuru sei nenyaya yeivhu yatingati iland ownership uyezve nyaya yeikonomi. Hongo, Zanu PF yakatora minda ikagoera vanhu asi in a very chaotic manner that affected our economy. I think it could have handled in a better manner, but nevertheless, that is history now. On the economy, though, you haven't fared so much as ZANU-PF, because right now we are experiencing cash shortages. The nurses are on strike. Prices for, you know, basic commodities are going up. What the hell is going on? Record unemployment. How do you go into this election and defend your record as ZANU-PF and say to the people, look, we have given you land. We have empowered you in terms of the economy. How do you make that argument when you have all these challenges?
Thank you very much, Comrade Ntungamili. I would like to, before I answer your question, thank my friend, one caller that called from Namibia. I think he raised quite some pertinent points. And my colleague, Danford, I think he was articulate in presenting his line of thoughts, although I don't agree with what you are saying in terms of heaping accusations on the Mnangagwa government. We have to differentiate between Robert Mugabe, who ruled from 1980 to 2017, and Emmerson Mnangagwa, who has just been a caretaker for less than 6 months. I mean, he was sworn in on Saturday, the 24th of November, 2017, and this is 17 April. It's just a few months, if I should say. Who amongst the normal can want to judge somebody from such a short period of time? Ndichiri papo, ndoda kuti ndibvunze zvekuti zvimwe zvese zvavaita vamunangagwa kuratidza kwavo kufarira shanduko in terms of how we do business in Zimbabwe, vanhu havasi kuzviona here? Inga tiri kufamba kudzimwe nzvimbo tichiona vamwe vanhu who are not even Zimbabwean in terms of kuti tingafungidzira kuti uyu akamira kuno kune kuti ari kudivire ZANU-PF, uyu akamira uko kune kuti ari kudivire pati yakati. Vanhu just from all over are appreciating the fact that change is really tangible and things are happening differently. The man is posing a structure that is commanding in a manner that encourages peace, progress, development, unity. He has walked the talk more than the time has been allowing, looking at how many days or how many months he's just been at the helm. Ndipindure zvamandibvunza vankomo. Mataura nyaya hombe chaizvoye land. As a young person of this country, I would like to tell you that land is very pertinent and remains pertinent, not only to us as young people in ZANU-PF, but also to any person as long as they fall under the humanity side. Go to any country, you'll find that land is the issue that is topical. Go to Philippines, watch documentaries everywhere. Nyango ikoko kwa muri kwa America ikoko koko. Land is pertinent. That's why that's why foreign policies will protect the interest of the domestic policy kuitira kuchengetedza naka for those that will come, generations to come, panyika yoyo. I want to admit that the land redistribution exercise in my country was not done to the best of our abilities. I want to vehemently and eloquently defend the land program generally, but not the distribution part, because distribution was not even, in terms of ukuti, ngovani abapiwayo, vepiwa kangaki, because right now I'm happy that President Mnangagwa and his lieutenants have been talking, and warning on multiple land ownership. Usually, in document, this is Kangelelezo, city iron them out, because you can't take prime land and do nothing on it. Ungalimi, ungaphumi lutho. Yet we know ngesikhathi kusathiwa bread basket of Africa, kwakulabantu abalimayo. It means that we should then identify indawo lezi ezingalinywayo, and abantu abangalimiyo baphe ithuba kulabo abalimayo. Labo abalamaplazi amaningi bayekele amanye amaplazi, kunikwe labo abanye abalamandla kumbe abafuna ukusebenza babe lawo. I'm very happy that some people find 99 year leases. That gives them confidence ukuthi balime baye phambili ngamandla. I'm very happy as well with the economic approach of President Idi that led to the implementation of a program called Command Agriculture that saw the resuscitation of other estates, that saw the support in terms of agricultural inputs and the general program to farmers at whichever scale, which has put up the output. Yes, limo is his toll life. I think we know that we are more an agro-based economy than anything else.
Manufacturing.
So far, I think this letter has been clean and clear. This is what is going to be a strong component in terms of our campaign message to the people. Because most of these things, they have seen them happening. As in the winnings up.
Ngicela ubambe umlomo khona pho pho take and thathe abalaleli and when I come to you both gentlemen will be talking about the issue of corruption because uphuthi ukhuluma ngendaba zokwabiwa komhlaba esikwaziyo ikuthi ingqungquthela zezanu PF zilama plaza amaningi bona baphezulu khonale abaphansi abanengi abalawo amaplazi. Corruption is endemic in the country, and hardly you find any, you know, high-ranking ZANU-PF official being arrested. If any, it's somebody who's not on the side of, you know, those who are in power currently. But sike sithathe umlaleli silo Gabriel va Gabriel nichazoka kwamuri asithi mbotora vankomo nkomo kunjani mnumzana
Kona kunjani
Oh ngumama hayi siyabonga mama linjani lana
Ngiyaphila
Yeli izwili indaba kazibuse siyamthakazelela kusasa lingathini ngaleli langa kuyine selikutholile njengoma nkomo selokhe ilizwe lathola uzibuse ungenza mpela kusasa lana elithi hayi siyambonga uzibuse wabantu abensundu
lapha vele akula lutho olumele luyenziwe elizweni ngoba kuthi zwisa ubuhlungu especially mina ngithe vele ngithiwa yintombi impitshisa sincindezela senza yonke into sikhangela ukuthi umhlaba uzalunga. Right, abantu abavotile izwe lathathwa. ZANU-PF didn't think about other people. They were just after their families everywhere, all over the country. Uyakwazi ukuthi kusenza igugura wundi mina bensemathebeleleni. Lapho engibe ngilotshole khona. Sathwala nzima again because of them. Ngasila nje khonapho ukuthi sebengitshala besicabanga ukuthi ngabaphendula ngesishona. Yikukuthila kwami. Okokuthi kathe singabe ngafa right independence leyo ukuthi wayeyahlakazelelwa yiphi kathe sibabulala ilizwe bethatha amaplazi wawusithi uphume eHarare usiye eKariba kwakungani vele yi-ground okungazathi indege iza kwehla ihlale ova kwi-green both sides bathatha ilizwe bapha abantu kodwa khonapho bathisi batshaya bakhiwa besenza yonke into kathe sikhulumende kulokuthi uMnangagwa kathesi abantu besile ukuthi let's change umgabe masigo then we see ngekhulu yabo kathesi sekuhlezi phezu komlilo ukudlula lokho kusaye sivele sikusafa khangela namhla ngizubuhlungu kathesi ukuthi istrike lokuisiwa khona elizweni lakithi kuthiwa lekulumende yikuyini khona oko abantu besifa border to border no treatment no what they abuse abantu till now. Sina zifuna ukuthi iZimbabwe ngabe abantu bayangizwa lami ngingumfazi ngikhathi ukuthi ngabe kathesi abantu bayavotela enye ikulumende ukuthi ibuse ngoba sesithwele nzima sitsha siphikije here zvikoke zvedu kwakutiwa vochombo vavochiwe ama diamonds alutwa uyakwazi kuti nxa udalela vayesaba kuti vavavhumburire vavavope ngova it's all over the government every sector they were stealing and now they are still stealing because they are treating each other like we don't see we are just ignorant all over the country which mm-hmm. is not fair yeah
hai
tipele nzima siyesala nokuti singatini ngabe kwakuthiwa mina ngiyabusa lami nginje nga ngabusa sibili ngitshintshe ukuthi sibone ukuthi izinto zimi kanjani kulokuthi badle bodwa khathesi abantu bayafa imota zithengiwe zecampaign abantu besifa esibhedlela kumbula nina abantu abavele obaba iprostate cancer isiyandile kithi umuntu uyehlule ukuthi aphasi umchamo kodwa bayafa namhla bayaqhala ngokuthi bazalwelwa mbani ngoba ikhulumende is after money
hayi hayi siyabonga amankomo ngokungena kuhlelo ngamanye amazwi ukuthi akulalutho lokuthi akazelela kusasa
akula sivela sifuni ngaba abantu bayangami ufele isikadi kuthiwa buya nini kurali ifele isikadi neslogan for nothing why suffering while other people are crying suffering all over the world abantu bezola sikhangele ukuphike ijele ugqoke zakho kunzima loko kuzisa ubuhlungu umnangagwa ngabe yimi khathesi ukuhamba ngesikava ikuthi kala nhloni ukuthi ilizwe lonke likhangele ukuthi izimbabwe bantu kuthiwa khathesi abantu salwisa ukuthi umgaba ahambe umuntu wonke wayevele elwisa not umuntu oyedwa thinking things will be better now the children all over the country they are suffering no jobs no nothing just to suffer in their own country
hayi uthukuthelo
nemakhaya kuthiwa ikhulumende sivulile ukuthi ngapha we have got to business is open for what to go and suffer no money no currency in the country
xola
xola
mankomo dadewethu siyakuzwa uthukuthele mpela siyabonga ungena kuhlelo
ngibonge kakhulu siyabonga futhi ngestudio 7 ngoba isenza ukuthi lathi sikhulume esikufunayo namhla ngizalala sibili ubuthongo
hayi siyabonga mama siyajabula ukuza ukuthi liyalalela
siyabonga kakhulu siyabonga mntakamama
avuya nzwazi yangu mankomo vati bata vari ku-United Kingdom hanzi vamunangagwa vari kuti tidzoke kuZimbabwe kunoitei kusina mabasa ndi amainkomo timbotora zvekare mutereri wedu mukoma Gabriel makadi mukoma
ndinofara kana muchifarawo vakuru
haiwa tinofara zvikuru handiti mangwana tiri rupemberera zuva rerusununguko zve
ichokwadi
saka togorega kufara sei saka togorega kufara sei mukoma wako
aiwa tinofanira kufara
matibata muri kupi
ndakubatai ndiri kusouth africa
aha saka muri kurionawo sei zuva remangwana iri
zuva remangwana rinorwadza mukoma nokuti sevakuru vari kupachirongwa apa vanotsigira bato riri kutonga iri rezanupiefu haisi mhosva yavo vakuru ava ndokumbira kuti vandibatsisise chaizvo mashoko maviri anichataura pamusoro pavo unoziva munhu kana akagara nembavha akadzidza zvainoita akazvifarira anongoramba achiti haiwa ndo zvinofanira kunge vanhu tichirarama tichiti pane mukuru wedu mutungamiriri wenyika vamunangagwa kubva zvavakapinda pachigaro hapana zvatati taona zvine pundutso zvavati vaita kunze kwekuti mabhuku ari kunyorwa mabhuku avanyora akawanda chose anotaura kuti tawana mamega deals asina chatati chaona chichiitika sechipiri mukomavo vari kutaura nokuti vari kurya vachiguta Yes, nezi muzvipatara tiri kutema tine hama dzedu dziri muzvipatara hadzisi kurapwa. Asi takaona mazuva vamunangahwa vachangopinda takaona 262 madhabho maicu tinted ainopiwa machisi. Nhasi uno tikuona vane mota dzakawanda chose dziri kufamba vachikambena nazvo. Matisheti chaiwo chaiwo anopfekwa nevanhu vachange vachipfeka vakapfeka matisheti ane musoro wapurezidendi ari kunzi akapurindwa kuno kusouth africa. Asi tiri kuti Zimbabwe is open for businesses. Tine maprinting companies ari kuZimbabwe. Vatadza nei kuti vape mari iyoyo yavabhadhara kuno kusouth africa vapa madzikoma edu, vanasisi vedu, vana mai vedu, vana sekuru vane maprinting companies ari kuZimbabwe kuti tione kuti zveshuwa zviri kutaurwa nemukuru wenyika kuti Zimbabwe is open for businesses ichokwadi. Tine dambudziko rakanyanyisa iko zvinezvi muZimbabwe chaimo chaimo. Unopinda mubhanga uchida kutora mari unopiwa saga rema10 cents. Asi nozwa mukuru uyu achitaura kuti muZimbabwe kune zvinhu zvakanaka chose zvaitwa nemukuru wenyika.
Aiwaose
aitirwa iye.
Pedzisa henyu mukoma ipapo timbotora vamatereri. Pedzisa henyu pachidimbo.
Ndo vari kusapota, ndo vari kudya. Kana iri nyaya yeminda yavabva kutaura mukoma wangu ava, vataura chose kuti minda yakagoverwa asi haina kugoverwa nemazvo. Apo ndo chokwadi chimwe chete chataurwa nemunhu anosapota bato rezanupiefu. Mapurazi vakatora ivo. Pataitora isisi toda kunorima vaingosvika voti apa ndepashefu, apa ndepashefu, apa ndepashefu vachingounganidza. Iye zvine zvinhasi ino tinongo zvachizvi minda azosungwa. Kuti azosungwa azoenda kujeri atongwa makore mangana hapana zvinozotaurwa. Zvongotaurwa kunzi asungwa kuti kutivhara isisi kumesu kuti vaite zvinhu vari kuita zvinhu zvine musoro. Hapana chati chaitika. Tine vanhu vakaita sana minista wedu, hatina maminista akaita sana Obet Mbofu. Vanoziana kuti ndo vane rotesheni zvese rweVictoria Falls.
Mukoma Gabriel,
hapana kurapwa.
Mukoma Gabriel, ngatiisiyei ipapo. Nguva dzafamba, regai timbotora vamwe vatereri. Asi tinotenda nekupinda muchirongwa.
Maita basa mukoma ngomo, maita basa. Murambe muchitifonera vakuru vezanupiefu vati vanotigumbura chose.
Tinotenda zvikuru, ticharamba tichimufonera tichikurukura kuti mupinde pachirongwa. Silo munyu mulaleli, enkai ongafuni kuvetwa ngegama. Unjani mulaleli?
Nyapira ninjani vangu?
Hai, siyaphila. Unjani enkai?
Hai, enkai uyachisa kuye kukanda kande nje.
Wazifihla igama wesabani impisi sezaphuma amazinyo zaphela zathi du.
Abathakati bahlala phakathi kweziphala labagcine khona ndofa babo.
Abathakati kabasakwazi ukuloya.
Hayi, akulandawa ukuthi nje siyasibuye sikhumbule esinye isikhathi sangemuva mbija ngenhle ingene endabeni.
Hayi, ngiyakwazi. Singenele kuhlelo mlaleli, akusiphi umbono wakho. Independence Day kusasa, 38 years of independence. Lichoni ke lelo langa kuwe?
Mina ngile 43 years zokuzalwa.
Mm.
So engikukhangeleleyo ukuthi after those 38 years angiboni ukuthi kuyini okuzaguquka. Kuphela isigaba esikhona ukuthi thina abantu singabantu bokukhombana ngeminwe. Uhulumende okhona okwakhatheswa kwalesi sikhathi, mina ngenye indoda engasupporti iparty, kodwa engikukhangeleleyo ukuthi sikhangelele kuphela impumelelo yakusasa, ikakhulu ebantwaneni abancane sibazele khathesi. Mm-hmm. Okuqakatheke kukho futhi ukuthi babekwazi ukuthi esikhuluma ngakho kuyini. Ma bona bekhuluma ngefuture, thina sikhuluma ngesidlule kukho esikubonileyo. Ukuthi umongameli welizwe wenzani khathesi, kumbe kuzaba njani mbona ngani kwesinye isikhathi okuqala ngapha yangithi mina i celebration le uphomu ku celebrate kodwa ulanda esi celebrator siyakhala ngoba namhlanje mina besixoxa nje labanye abantu sikhuluma ngesikhathi sombhuqazo sadlulayo kulabanye abantu abadala bakithi ukuthi abaphomu kunyamalala bathathwa bahanjona namhlanje abaziwa ukuthi banga can you tell me ukuthi ngavuka ngi celebrate ngi celebratani event of staying emva kwezinto ezinjengazo nalezo kulabanye abantu abathathe bahamba banyamana singabaziyela namhlanje so i-celebration engikhona ngiyabe ngi-celebrate ukuthini kwangona yikho umbuzo wokuqala ukuthi even noma kuthiwa sizavota then kuthiwa sivuzama ukuthi bazama ukuthi benze i-campaign yokuthi sivotele the ruling party e-ruler right now but bengizibuza ukuthi for what reason at the end of day even i-celebration leya kusasa there's no any meaning kimi into eqakathekileyo izama ukuthi ngidinge ukuthi apho kulabantu bakithi abalimeleyo kwisigaba sokusikhumbuza amanxeba kusivusela amanxeba kusikhumbuza ngabantu bona abacatsha esingabazi ukuthi baphoselwe emfuleni baphoselwe edamu baphoselwa kuma-acid pools we don't know even umzila nanamhlanje kodwa baphomba ukuthatha bafake imoto banyamalala kuzibela namhlanje so ngicela ukubuza ukuthi kulesiqakathekisi kulesiqiniseko sokuthi ngingaselebrata yini kusasa
Mhm. Ayi siyakuzwa mlalelo ngelabizo. Siyabonga ungena kuhle.
Ngiyabonga kakhulu. Ayi ngiyathokoza futhi. Sicela ukuthi kwezinye isuku libisibize kuya kufika isikhathi lati sisithiseke manje ukuthi singene phakathi kwezinto ezinkulu ukwenzela ukuthi eke sizwakale ethi imboni ukuthi injani ngoba iqiniso lipheleyo khona lokho. Ngiyabonga kakhulu lami. Libe lisifunde futhi ba.
Ayi siza kubamba. Siyabonga mlalelo.
Kulungile libe losuku oluhle ba.
Aha, anzi nemtereri, asina kuda kudomwa nezita rake atibata ari kunkai. Anzi hapana zvekupemberera mangwana nekuti pane zvakawanda kumashure uku. Zvakaitika zvisina kujeka. Zvakashunguruza vanhu vakawanda naizvozvo anzi hapana memberero dzatichange tichiita. Nezuare Independence mangwana kune mabiko ku National Sports Stadium uko nekuziva nekunzwa kwangu as per tradition the president will deliver a speech vamnangagwa for the first time as the president of the republic then pachaita mtambo wenhabvu manje Zimbabwe Warriors versus Mazebras kuBotswana ameno zvichafamba sei ipapo kusasa ke kuza kuba lo mtimba welanga leIndependence eHarare National Sports Stadium ubaba Mnangagwa uza kwethula amazwi akhe ngelanga leIndependence okwakuqala engomongameli welizwe laseZimbabwe njalo ngemva kwalokho kuzokuba lo mdlalo omkhulu wenguqu phela phakathi kweZimbabwe Warriors aleqembu laseBotswana ele Zebras ngiye kuDanford ngingakaphenduki kuwe mnumzana Phuthi ngazore we also know that independence was about you know the war for independence the liberation struggle was also about universal suffrage, that's the right to vote. But many people over the years, even now, currently, continue to disenfranchise themselves, even though they won universal suffrage at independence. They disenfranchise themselves by not registering to vote. You have the right to vote. You don't have to, you know, pay for anything. It's your right to vote. I know, you know, and you also know, many organizations have been pulling out all the stops. You know, begging you, encouraging you to go to register. If you haven't registered yet, please do so. Mkoma Danford, uri kufamba sei, ari kufamba sei matano, kukurudzira vanhu kuti vange vachinyoresa kuvota. Kana kuti makatosiyana nazvo seMDC.
Yeah, thank you very much, Mkoma. Chokutanga ndechekuti ndinoda kutaurira kuti zvaibva nuPF kuti mungatarira parizvino zvatovere vataure vanenge vatatu vari kufora vari kunze kwenyika zvazvinoreva zvinoreva kuti isaini
yekuoma kwezviri muZimbabwe. Zvinoti vana ivavo zvava zvemunhu, varitarisirire kushanda muno, varitarisirire kugarawo nemhuri dzavari muno. So patiri kutaura nyaya kwekwezanupiye, zviri kutosvowa zvega pano pachirongwa nevari kufona vana vedu vari kunzuke nyika. Chechipiri inyaya ya Edine Mnangagwa. I think mangwana pacha adresa. Tichaona kuti address ya Mnangagwa ichatengori address yekuita promise zvakabvira achiita from 1980. Inhema ana mataurira aita mutaurira wabhoku taura apa achiti vamunangagwa vane 6 months vachitonga. Pavakabvisa pamugabe neG40 vanhu velacose vanati matimadanda vana mutsvangwa vaiti ivo we want to restore legacy. The ZANU-PF party and the government has been hijacked. Ichireva kudai vana Kasikwere naana Zwau variyo vakapinda mupower. Ndivo vataitoti ivo vakapromisa maybe from makore akatangopinda muhurumende. Asi kana ari Edine Mnangagwa aripo nhasi uno, chekutanga ndechekuti izvo haana kodzero kuti mutaro wezvanupf atinyebere pano kuti izvo vamunangagwa vane 6 months vachitonga. Tizive kuti izvo was part and parcel kuhondo vachitungamira from the front. Vachibvako vakaenda kugukura hunde, vachibvako vakapinda muhurumende vaine maministiri vachichinja. Mungapera pari zvinezvi maministiri iwayo ndingati ndiye munhu chaiye chaiye asara ari muhurumende anga ari muhurumende yamugabe. So kuti nhasi uno vataure nyaya ye 6 months ndovasede kunyemerera vana vezimbabwe. But vana vezimbabwe havana kupusa, vanoziya pakafamba Mnangagwa, vanoziya zvavakataura kuti vanhu ava ndo vakahijaka ZANU-PF. So they want to restore legacy. Legacy yekuti ndo vakafamba pati, ndo vakafamba musangano. So panyaya yehombe iyi yatakanangana nayo panapa ndeyekuti hurumende ZANU-PF haingakwanisi kuti izvo iti iri open for business. Mai Mnangagwa vachangopinda vakatandira muchipatara, pane zvavakaona, pane zvavakaudzwa. But shina akabvako a month later vakatanga kudini madhodha anobaenda pastrike. Zvichireva kuti izvo pavaienda vaingofambawo just luxury buko dai pane zvavakaidentifya. Vaidai vakaadvisa murume wavo, vakaadvisa hurumende kuti madoctors mari yayo ari kutambira ishoma because vakaudzwa pavakaenda kuharoto, vakaudzwa pavakaenda kuparanyatwa. So ndokuti hurumende ZANU-PF yangova hurumende yangomirira chete kuti izvo 2018 vachandisa vanopinda muhurumende kubvavaibvisa because vatadza kuadresa even a single issue ine chekuita neupenyu hweZimbabwe. Chechipiri mukatarira even paresearch struggle, this ZANU-PF government haina kukwanisa even kuadresa masingle issues. One of the issues yaaza kuadresa for 6 months andika inyaya yecredit crisis. Every day if you go pa bank kakamombe bank pane mapensioners vana baba vedu vana 8 years vanorara pa bank every day. So if a president is failing kunzwira vanhu tsiki vana baba vane 8 years vachirara pa bank, vazorara pa bank after 2 days vokuva macoin. That simple issue iri kunzwira ne elderly person. What you know about young people and mabasa? So itori a serious issue even if you even yatalozaya kuti hurumende yakapana mabasa yakapa vanhu land. But it seems kuti kupa land is not enough, kupasina production. Chechipiri as the MD there will call a clear policy kuti we need kuti pakati paine one man one farm. Zvinobatsira kuti vaya vaya vane capacity yekurima varimewo vawanewo pokudiwo pokurima. Chechipiri vachitokunyaya land audit. Land audit yakanakira inotaura mani kuti nhasi uno vamunangagwa vangati neberi nhasi kuti vamugabe vano 13 mapurazi. Ko ivo vane mangani vamunangagwa? Ko vachive vane mangani mapurazi vai nawo? So ndirikuti isusu neiland audit open very serious issue yatokunoti izvo 8 years after independence haina kuadreswa nemunhu anofo mapurazi. Chechipiri even ingaita one farm kuti famu racho ngarive famu rinemina musaizi because a president can have one farm andika but famu racho rakabva kunopuramu tinotoni. That issue alone should also be addressed. So ndirikuti those basic issues ZANU-PF failed to address.
Thank you there. Thank you there, Mkoma. Mkoma Denford. Ndi mombata muromo Mkoma Denford. Nguvandizo zafamba timbo. Tora mterere briefly before I go to the Muzi Puti. Mterere, vas kosa na ubos kubotswana magadi.
Kunjani bawo?
Hayi siyaphila, yehlisa pheli volume yomsakazo.
Na sengehlisile wa.
Isungenile kuhlelo ngamafeature.
Yeah, buti mina into kuphela engayisho anginamazwi amaningi, indaba ekhona nje ukuthi ngabe kuyavuma nje ngabe kuthiwa nje umnanga kwa njengoba basenzela umsebenzi bakhupha umgabe. Ngabe nje bayame eceleni sike sinika abanye abantu chance ngoba umnanga kwa vele isikhathi lo mgabe for 37 years. Mina ngazalwa ngo 1977 namhlanje ngile 41 years ibuswa kumnanga kwa lo mgabe but kanti sengise eBotswana ndireke eBotswana elami lizwe limphikile mtaka mama. So at the end of the day ngazwela isandla esike uze eza kumnanga kwa. So umnanga kwa akuna into azayitshintsha eZimbabwe. Umnangagwa hayi mina mangamabi vele kambona ukuthi umnangagwa kulento angayithitha eZimbabwe le cabinet yakhala yona leyana yokuvinezana uPF. So sicela ukuthi at least mameceleni lathi celebrate kweminyaka celebrate independence ka-1980 sesisentweni ezingcono ukudlela ezi sizibona kadesa yiwo amagama endlawo kuphela baba.
Hayi siyabonga Sikhosana.
Kuhle futhi.
Aha. Dingumuzi, I know you are very elaborate, but we are running out of time. If you can give us your last word in a minute. What's your message to especially the youth as we mark independence tomorrow on the 18th of April?
Chekutanga imi dingumuzi puti nkololo wa sito ndoti vana vachakula muZimbabwe. Ngava ndile mbeli ne batana ne linga zimbeli kutiva butilizise kango yavo. Basi chevuke nilizo unologu ayu tuyo tuyo nto mengeno. Chevuvili, I would like to thank the brave sons and daughters of this land, Zimbabwe. Especially from where I come, Plumtree, where I'm speaking from right now. Who sacrificed to go for greener pastures, even as early as during the 70s, outside the country, to fend for their families, to develop their areas, and a lot of others that are in the UK and other places of this world, where, as symbolized by the number of callers that we got from all over, including my brother my brother who refused to be mentioned by name, who said he's in Kai, but he's lying, he's not in Kai, he's somewhere out, and all those people who are outside the country, I would like to encourage them that they should give a window of hope to the Mnangagwa government, because we know, we have seen that there is light at the end of the tunnel. He's a tried and tested man. He is a very careful and shrewd thinker. He is a doer. He is a man of his words. He is humble. He is a calculator. He is a man who has traveled the breadth and length of this land and knows what to do. Tomorrow I'll be at Changwa Bulilima district celebrating 38 years of independence. Viva Zimbabwe. Ngakunti
Gwembeli. Thank you there, Toboka Tate Puti. And Danford, tipe ma shoko akwe kupezi sira shamari. 30 seconds, we are out of time.
Ya, ndoti chukutanga wanawe Zimbabwe maluti, chukungu wae vuku daira. Shanduku irikuya. Wamnanga kwa hicho kwa hadisa kutara kwa hivyo. Is a tried and tested man huku purita kuhori. Is a tried and tested man huku make sure kutu wanawanyu watambura. So tukuti nguwa yenya minayo ya kana nanga ni Zimbabwe 2018. Watangirai na watamisa waende kutete house. Goreri ino igorere kupresisa wakata wanawa Zimbabwe. 1980, maite Zimbabwe wakata kumosa wambiki nekoka. Wakabawasina kuyambuka. Wakabakunu wakasina kana kuoneka. Vakazvita zvakare kandi kuti gore rineri igore rekuti semayuti eZimbabwe nevamwe vese vechikuru vese tipanise kutenda a clear message kuti enough is enough.
Thank you, Mkoma Danford. Let's leave it there. Zimbabwe, this is it. We are out of time. Toboka Tate Dingumuzi Puti Ndebe Zanu PF. Ilunga lezanu pia fumnumzana Dingumuzi Puti, Toboka Kwasho Tate, and Danford Ngazuore and MDCT Youth Zimbabwe. This is it. Ndoi matukanduna, nkololo gwana waba tukanduna, nkololo waba lisi. Zina ndi ntunga milinkomo, azive hope.